very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 18th, 2021. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Kett.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to inform our listeners that because of the coronavirus pandemic, tonight on the Diaspora Forum, we are not able to give you our usual show since we are broadcasting from our homes.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are going to talk about the rise in COVID-19 in country, and also the deaths. This after, as of yesterday, 23,239 cases have been recorded since March in Zimbabwe, following new cases of coronavirus that were detected yesterday of 942 and 23 deaths. We are also going to talk about the impeachment of President Donald Trump. As we speak right now, members of the House in America are debating the second impeachment of Trump following an insurrection at the Capitol that is said to be, to have been instigated by President Trump.
Unlike in the previous impeachment trial 18 months ago, this time some Republican members of Congress and the House appear to be in favor of the move, despite Trump's term coming to an end in a few days' time on the 20th, when Democrat Joe Biden will be inaugurated.
And in Zimbabwe, as I mentioned earlier, we are talking of the COVID-19 deaths and the whole world. And as of this month alone, we know that it's causing havoc in the country. And we now have 551 people who have succumbed to COVID-19. And the country is experiencing an unprecedented number of cases, averaging almost 1,000 a day.
Yebambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Namhlanje ke sixoxa ke ngodaba lwegciwane le-coronavirus eselithethe imphefumulo yabantu abaningi elizweni. Siyazi ukubana sebedlula ke 500 abantu asebebulewe yi-COVID-19. Sikhangele njalo lo daba esizalukhangela, sizakhangela udaba lokususwa esikhundleni kukamongameli Donald Trump ngomthetho othiwa impeachment. Siyazi ukubana lokhu ngokwesibili ukwenzakala, kuke kwayenzakala kunyanga ezedlula ezilitshumi ezedluleyo, lapho okwenziwe khona imizamo efanayo, kodwa okwakathesi okwenza kube kungani laba kubandla lama-Republicans labo bathi bazaphathisa, yikuthi sikhuluma nje kulodaba lokuvukela ukwenziwa ngabantu abasekela umongameli Trump. Yikho ke ukubangela ukubana abantu bethi hayi, okwakathesi kumele uTrump ahambe, lanxa kusele nje amalanga amalutshwana ukubana umbuso wakhe ufike ekugcineni kungene ke umongameli omutsha, umnumzana Joe Biden. Konke lokhu sizaba sixoxa lakho sile ngcwethi kwezempilakahle udokotela uFrank Guni. Sizaba silabo labanye abafana labo Mringai, labo bakhona abazabe besiphathisa ke kuhlelo lwethu. Jonga
bongo valiwe vateereri nevatariri. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa kukwira kwaita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe, pamwe chete nepasi rose, uyewo uwandu hwevanhu vari kushaya kuburikidza nechirwere ichochi. Tiri kuona kuti kusvika pazuva rane zuro uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe wasvika pa23,239, kuchitiwo vanokwana kuita 942 ndo vanhu vakawanikwa vaine chirwere chine zuro. Vanhu vanokwana kuita 23 kana kuti makumi maviri nevatatu vachifa kubva kucovid-19. Tiri kubatawo zvakare nyaya yekupomerwa mhosva kuri kuitwa mutungamiri wenyika muno muAmerica vapresident Donald Trump, yekunzi vakapeshedzera vanhu kuti vange ipanduka kana kuratidzira zvine mhizhonga pamuzinda weparamende pacapital muAmerica. Kupomerwa kwa Trump mhosva kunogona kuti vakawanikwa vaine mhosva iyoyo kubosiyiswa basa kana kusiya chigaro. Zvichiona kuti vasarwa nemazuva manomwe chete kuti basa ravo ringe vachisiya chigaro basa richipera pachigadzwa mutungamiri mutsva vanoiva Joe Biden vakakunda musarudzo vakamirira kugadzwa. Vanenge vachizogadzwa musi wa20 mwedzi uno rune svondo rinouya musi wechitatu. Patiri kutaura kudai, dare reparamende muAmerica kana kuti remarepresentative vari pakati pekupomera impeachment. Pachiita kuti mapoka ose emuparamende, mapato ose bato ravatrump rerepublican party pamwe chete nebato rinopikisa muparamende redemocratic party vari kunzi vamiriri veparamende ivavo vari kuti vachavhota kubva kumativi ose, asi hatizive kuti vachavhota neuwando hwakadii, asi vari kuti vachavhota kuti vatrump vange vachirwerwa nemhosva. Ndo nyaya dzimwe dzatiri kutarisa iye nhasi, Chris.
Sojonga ye njengokutsho kwethu ke namhlanje sineendaba ezimbili ezimqoka. Ye ngikhuluma nje sinaye omunye wethu udokotela Frank Guni, nguye ke esizaqala ngaye ukuthi sixoxe uhlelo lwethu. Udokotela Guni, dokotela, siyakwamukela kuhlelo. Welcome to the show.
Thank you.
Yes, doctor, we have seen the rising cases of coronavirus in Zimbabwe and, of course, throughout the whole world. There have been many reasons that have been attributed to this rise, primarily the season of giving, the season of Christmas. As I'm saying, it's because many people were meeting during that time. And what is your take? What do you think is the cause of this rise in the figures?
Well, Mr. Gande, you're right in saying there are several reasons, but let me caution to say we haven't actually seen the new numbers arising from the Christmas and New Year's festive season. So in terms of numbers, we haven't seen yet, nothing yet. More and more people are going to come out positive following the recent Christmas and New Year's holidays. Well, going back to the primary reasons, there is something called fatigue. In this case, we are talking of coronavirus fatigue. People are getting the same messages and they are not seeing leadership in our country, in Zimbabwe, and even here in the United States, taking the COVID infection seriously. They are not leading by example. And that's leading to a lax in the human behavior. Coronavirus, just like other viral infections, is a behavioral problem. It follows human behavior. And therefore, if people are not observing basic public health regulations, then we are going to see more and more new infections arising. Focusing on Zimbabwe, the key reason why we are seeing a higher number of new infections, when the lockdown measures were scaled down, people were able to move within cities and from cities to rural places and vice versa. That enabled people who were carrying the infection to move from point A to point B or to several places and thus spreading the virus. We also saw an influx of people coming into Zimbabwe with the opening of the borders. And even prior to that, there were people who were coming into Zimbabwe illegally. And of course, a few were living illegally as well. That also exacerbated the new infections that were coming into Zimbabwe. Secondly, the most fundamental problem in Zimbabwe is lack of surveillance. COVID-19, again, like I said, it's a viral infection. You need good surveillance data to determine the concentration of the epidemic or where the infection is spreading faster than other places. What you do with surveillance gives you a snapshot of where the infection is going. Then you lock down that place. In this case, we know, for example, that Harare and Bulawayo have the highest number of infections. So what we need to do is to lock those places down, isolate people who have the virus and treat those that are sick, and ensure that no people are coming in or out of those areas. That will reduce the number of people who are infected. Right now, as we speak, Zimbabwe's hospital capacity has reached a saturation level. That means we no longer have bed capacity for people to go in and be treated. We no longer have enough ventilators for those who need respiratory assistance from these machines. Even people who have other common daily infections cannot go to hospitals because the hospitals are full. Secondly, we do not have enough PPE for our health workers. And as a result, if you have a single health worker who is working at a health facility who is not well protected, if they are carrying the infection, then they are bound to spread the virus to the people that they come across, both in their course of work at the hospital or basic reasons. If you jump back to the United States to do good disease surveillance, in the United States, we're not doing surveillance. We also are lagging way, way behind in terms of genetic sequencing of the virus to ensure that we know what type of mutations are circulating in the United States. If at all we have new infections that are coming into the country, we need to be able to determine where they are, lock them down, ensure that they don't continue spreading. And lastly, I would say, as we all have heard, there are new variants, the new mutations of this infection. We have the South African mutation, the UK mutation. Now we have a new Italian infection. There are several mutations that are going on. And these mutations complicate the spread of the infection because with each new mutation, the virus becomes much more able to spread easily. In other words, people are easily able to contract the virus, but you see less and less of the signs and symptoms. And because more people remain asymptomatic while carrying the virus, that enables them to keep on spreading the virus all over the place. So to close my first opening remarks, what we need is mass testing like what China is doing. Wherever there are infections going high, we need mass testing. Zimbabwe, just like the United States, is not able to test the majority of people who need to be tested. And as long as we are not able to test people in huge numbers, the virus will continue spreading in our community and more people will continue to die, especially those with comorbidities or underlying conditions.
Doctor, please stay on the line. I'll bring up my co-host, Jonga Kandemiri. Jonga?
Yes, Chris, I wanted to ask, kalau tindaida kutiva guni, watanangure nerurimi rwa amai, iyo nyayaye kukwira kurwita uwandu wevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe. Tinoona kuti uwandu hwakwira zvisati zvambotarisirwa kuti pazuva teichitarisira kuda kusvika kuchiuru kana ku1000. Izvii zvingadai zviri kukonzera, tingati here iwo utachiwana hutsva huri kunzi hwakawanikwa kuSouth Africa, kuBritain nekune dzimwe nyika hungadai hwava muZimbabwe. Vaguni.
Utachionai iri nyore kuparadzira. Vanhu vakaitakura zvekare havarakidze umboo nekukurumidza, atingati masigns and symptoms. Zvinoreva kuti vazhinji vakatakura utachiona uhu vanenge vachifamba zvavo vasingarakidze kurwara, vachikwanisa kuparadzira utachiona uhu kwenguva yakareba. Ndosaka makuona kuti vanhu vazhinji vakurwara mazuva vakubatwa neutachiona uhu. Munongonzwa kuti azorwara arwara maawa kana kuti arwara mazuva maviri matatu mana atoshayika. Nekuti by the time yatinozoziya yaanozozivikanwa kuti akatakura utachiona hweCOVID-19, anenge atogara kwenguva yakareba akatakura utachiona, zvisiri kuzikanwa naiye asiri kuziva kuti ane utachiona. Ndochekutanga. Chechipiri, nyika yedu yeZimbabwe sezvakangoitawo kuno kuAmerica haina ukwanisiro hwokuita inonzi disease surveillance. Disease surveillance kutsvaga kuti utachiona huri kunyanya kupararira kunzvimbo dzipi. Zvinobatsirei? Zvinotibatsira kuti kana tikaziva kuti utachiona hwakanyanya kuwandira kunzvimbo dzakati, nzvimbo idzodzo ndodzinoiswa muhigh lockdown. Zvoreva kuti vanhu vari munzvimbo idzodzo vanobva vaongororwa vese, motora vane utachiona movaisa kunze kwevasina, ivavo mogara muchivamonita, vanorwara vorapiwa. Movhara zvakare kuti vanhu vari munharaunda iyoyo vasabude vachienda kune dzimwe nzvimbo, nokuti ndozvinoparadzira utachiona. muvharirawo zvakare vamwe vanhu vari kubva kune dzimwe nzvimbo kuti vasapinda munzvimbo iyoyo nokuti zvakare ndizvo zvinoparadzira utachiona. Sezvandambotaura kuna vagandi, hatisati tatanga kuona utachiona hwakawanda hwakaparadzirwa munguva yekrisimasi negore idzva renew year, izvozvoizvo tichaona manhamba achikwira musvondo rechitatu kana rechina remwedzi unowandira tichienda musvondo rekutanga nerepiri remwedzi wafebruary. Ndo pamuchaona kuti uwandu hwevanhu vane utachiona huchakwira zvakanyanya, yatinoti rapid surging, nekuti vanhu ivava vakatapurana utachiona panguva yezuro rei havasati vatanga kurwara uye kuratidza kuti vakatakura utachiona. Muchaona zvakare kuti vanhu vachatanga kufa, ndufu dzichawanda zvikuru kwazvo pamwedzi wafebruary tichienda kuna March, zvichiburikidza nevanhu vakabatwa neutachiona panguva yezuro reiro ratiinaro iri. Zvese izvi zviri kuitika nokuti hatina kugadzirirwa hwakakwana. Tinodzokawo zvakare kuti denda iri ridzikiswe, tinofanha kuvandudza kuongorora kana kuti kuteswa kwevanhu munyika yese. Izvi zvinotibatsira kuti tizive kuti utachiona huri kupi, zvinotibatsira kuti vane utachiona ndoo vanobviswa kune vasina. Ndiyo nzira chete yatinokwanisa kudzivirira nayo, uye ndoda kudzukurira kuti vanhu ngavarambei vachiteedzera kurudziro yeutano yekuti vanhu ngavapfekei zvekudzivirira kumeso kana atinokati mafesi masiki nekudzivirira miri yavo nemaoko avo, magloves, kushamba maoko, zvese zvinogara zvichitaurwa izvi. Vanhu ngavasaita fatigue, ngavasaita kuneta, uye hurumende inofanira kuvandudza nyaya yepublic health messaging. Kune inonzi public health promotion and messaging. Izvozvo ndo zvinofanira kugara zvichitaurwa kumaredhiyo, kuzvitivitivi, mumanewspaper, kwete zvekuswera vachiisa ngoma dzevanhu vanotamba zvisina nemusoro wese kana kutaura zvematongerwo enyika vanhu vachifa. Tinoda kuti munyika medu mive neutano hwakanaka, haugone kuitika kana hurumende isiri kuenda mberi. Regai ndipete ndichiti leadership, utungamiriri hwedu hunoita kuti vanhu vatevedzere gwara rakanaka reutano. Kana mukaona utungamiriri husiri kutora siriasi nyaya yeutachiona, tiri kuona vatungamiriri vavapa zehurumende vari nezvigaro kumusoro uko vachiita misangano, vachiita mapati, kunyange zvavo vamwe vava vanenge vaine mamaski, vazhinji vanhu vavanenge vaikaungana navanenge vasina. Izvozvoizvo zviri kuita super spreading, zviri kuparadzira utachiona kwenguva yakareba. Zvinoreva kuti vanhu onje kana vakaona vakuru vachifamba vasina kuzvidzivirira, zvinoitawo kuti naivo vaite lax kana kuti vasanyanye kutevedzera kurudziro yeutano. Tiri kuzviona kuno kuAmerica, tiri kuzviona kuZimbabwe, tiri kuzviona kune dzimwe nyika dziri kutadza kutevedzera gwara reutano. Ndo zviri kuita kuti utachiona hurambe huchikwira nendufu dzichikwira munyika yedu yeZimbabwe. Saka tine basa guru chaizvo rekuti ndichipedzisira ndichiti hurumende inosungirwa kuti ipe vashandi veutano vapiwe zvipfeko zvekuti vashande muzvipatara vakazvidzivirira, nekuti ndo mafirst line, mafront line workers edu. Kana vakabatira utachiona ivava, zvinoreva kuti munhu wese akuya kuchipatara kunyange anga achirwara nemwoyo kana negumbo kana nechii, apa njodzi yokubatira utachiona. Uye vezvi vanoshanda muzvipatara kana vakarwara, nyika inosara isina vanorapa varwere. Zvese izvozvo zvinhu zvinofananiswa pamberi nehurumende itombomisa mamwe mabasa nezvimwe zvinhu zvisina pundutso ichinangana nenyaya yeutano. Iye zvinezvi utano ndiyo international and national emergency when it comes to Zimbabwe. Saka ndoo nyaya yatinofanira kunge takanangana nayo iye, vombosiya tumwe tunhu twese.
Yes, doctor, when it comes to contact tracing, what can you say about this issue, especially in Zimbabwe? Because we have seen large gatherings like the MGCT Congress, where we had some members ended up with coronavirus, but we didn't hear about the contact tracing. Is there anything like that in Zimbabwe?
Yes, contact tracing is available in Zimbabwe, but it's very lacked, just like here in the United States. They are not able to fully engage in contact tracing. And in some cases, contact tracing becomes futile. Contact tracing is helpful within the first 72 hours of an infection being reported. If it happens after that, then it's pointless because it's hardly possible to track everyone after that period. It's much more effective within the first 12 to 24 hours after an infection is reported. That is to say, if Mr. Gande has been to Grocery X and he turns out positive the next day or 2 days after, it is imperative for the Minister of Health to go to that grocery X, ensure that everybody who has been to that place has been followed through, is accorded testing, and it, by testing, I mean high-level testing, which is PCR testing, not the common antigen testing, and ensure that everybody who came in contact with everybody who has been in that place is also tested. However, again, it comes to the question of priorities and capacity. If you wait for too long, like what we saw happening at Sheraton or at other meetings, if you wait for too long, it becomes a mute task because you can't possibly follow up all those people. That's when disease surveillance becomes important, because then you are able to, so even though we are not able to contact trace everybody, at least we know where the hotspots are. For example, we know that Matabeleland and Harare are the highest hotspots in Zimbabwe. These are the places that should be totally locked down until we ensure that we have found out everyone who is positive and ensure that they have survived and ensure that they are following public health priorities and messages, and ensure that no other people from outside of these areas go into the areas, and those who are already in the lockdown areas cannot go out. Until we do that, we'll continue to see the spread of this epidemic, and we'll continue to see more and more people dying. There are some countries we have capacity we can work with. For example, China. In China, for example, there were 5 people who tested positive in Shanghai, and they were the Chinese government, within 5 days, they tested 9.6 million people. That is government commitment, and we don't have that in Zimbabwe, just like we don't have that here in the United States. So we need to be serious. Otherwise, we'll lose many, many, many more people.
Thank you so much, Doctor. Please do stand by. Jonga, we have our other guest, Thelma. She's now available.
Okay, Chris, I'm sure she can hear me. Ms. Matibe, can you hear me? Or Chris, you can talk to her from that end.
Hello, can you hear me, Ms. Matibe? No, she can't hear me.
Well, while we wait for her, Chris, maybe we can bring in Mr. Tim Muringai. Vamringai, vari parunare, vari muno ma America. Chisora chesi mbaku chiri muno ma America. Vamringai, tu gamchira ya mchiromba chedu?
Maita basa.
Vamringai, nyaya tiri kutanga kumbu kurukura ye chirwere che COVID-19 ku Zimbabwe. Zimbabwe munga taura, tiona kuti wandu uruku kwira vaka nyanya. Tanzwa, Dr. Frank Guni, bachini tanangura yo kuti tiri kutotarisira kuti wandu uchakwira kudarika urikuwa ni baya zvezvi wekuna 800-900 nekuti vari kuti iwo zvakaparara pakaita chirwere munguva yezoro rekrisimusi negoredzva michero yacho yakuda kuchitanga kuchibuda manje zvakakohwewa kubva mukusangana kwakaita vanhu ikoko, nekuti vanhu vakawanda vakaita kufamba kwakakura zvikuru kubva munyika yakaita seSouth Africa kuno kuri kuchirwa kunzi kwaita chirwere ichochi chaita umwe utachiwana hutsva uri kunetsa pasi rose. Munoti vamuringai.
Ndinoda kutenda vagoni vanyatsotsanangura kuti chirwere ichi chakamira sei uye chinotransporta zvakaita sei. Saka ndinovimba kuti vanhu vari kuZimbabwe vateerere yambiro yana chiremba vese nevese vari qualified kuve vachitaura about these diseases. Nokuti tinoona kuti ignorance inowanzokonzeresa ngufu dzakawandisa sezvo zvataurwa navaguni. Bati hatichingoda kugadzirisa hedu nekengoti takachikumbiro kuti gavhumendi yedu neministry of health dzinyatsokwanisa kubudisa masoko aya especially kumaruwa kunenge kusina kana TV kana maradios kana inonzi kuti nyatsoziva kuti zveshuwa utachiwana uyu uri kunetsa nyika dzose pasi rose. Vabata futi nenyaya yecontact tracing nekuisolatewa kwevanhu. Saka chikumbiro kuti ipapo futi gavhumendi inyatsowana mukana wokuti ingakwanise kudzidzisa vanhu kuti zvakanaka kuve une hama dzako neshamwari dzako muchiita zvamunoita kana kufara kana kuendana nakochikochi but nguva inoi haisiriyo nguva yacho vanhu ngavageze maoko vamaintaine social distancing iri recommended saka parizvino tirikungoti kune vanhu vese vari kunyika yedu nemuno muamerica patinogara ngatingotora iyambiro yatiri kupiwa nemascientist nemadoctors vanenge vakuni kuti tive neupenyu une utano mangwana
tinotenda zvikuru vamuringai thank you so much Chris kana uine mubvunzo kuna vamuringai tisati tapinda kune imwe nyaya yatiinayo manhero anhasi
Mr. Muringai, what would you say about the cases, the rising cases in Zimbabwe, especially when we look at the current situation where we understand the hospitals have actually run out of oxygen? What would you say to that?
Okay, thank you, Mr. Gandhi. I would encourage our people in Zimbabwe to take heed of the notices that the government and the Ministry of Health have been passing around. We just heard Dr. Guni here explaining the origins of the disease and what causes the disease. So he talked about social behavior, which a lot of countries are kind of struggling with because, you know, as human beings, we cannot be restrained into houses for so long. But we are advising our people, since our country is economically challenged and we are having issues before the COVID hit the country, to just pay heed and take notice of the notices that are being sent from the Ministry of the Health and the government. We would also implore the government to secure more PPEs and contact tracing. I know it was covered by Dr. Guni. And just social behavior adjustment just for this time till they can get the disease under control. So we just implore people and the government to have more education and make sure that everybody is taking heed that this disease is not a joke or just a disease that affects the rich or just the poor. It affects everybody. We have seen here in America where hospitals are out of capacity. They have to bring extra ventilators and all that. In Zimbabwe, I was going to ask if anybody knows what had happened to the invention at the Harare Institute of Technology where they had made new ventilators. How many actually came out of that program? Thank you.
Thank you so much, Vamuringai. To not send a Chris.
Yes, Jonga. Ms. Matipe is back again. I hope this time we will be able to hear her properly. Ms. Matipe, welcome to the show. Ms. Matipe, we are discussing coronavirus and, of course, the impeachment of President Trump. Now, what is your take on the impeachment? We understand that a number of Republican members of the House are going to also vote for the impeachment. What's your take on that?
Thank you very, very much for your question. Right now, actually, it is 19 minutes after 11 o'clock in the morning here in Washington, D.C. So I may have to leave very shortly because right now they are, the House Rules Committee is in the process of voting in terms of the actual rules that will determine and be used in the impeachment. But let me just quickly explain the process of what has been happening this morning. So beginning from 9 o'clock, the Rules Committee in the House of Representatives was meeting and has been meeting and debating the actual rules themselves. And so within the first hour of that meeting, as I said, these rules just determine like the process of how they're going to go about the impeachment. They were debating that so that they can come to into agreement. Certain pieces of, like the letter from Representative Liz Cheney was introduced as evidence, as well as an article from the New York Times was also introduced as evidence this morning, and they were accepted without objection. So this morning, what they were debating was House Resolution 24. And basically, House Resolution 24 is the one impeaching Donald John Trump, President of the United States, for high crimes and misdemeanors. And so in the 117th, and the next Congress is the 117th Congress. So the person that started speaking this morning was the chairman of the House Rules Committee, that is Representative James McGovern. And what we are seeing, I'm just going to break it down very quickly. In terms of the rules, we know for right now, as of right now, that at least five Republicans have confirmed that they are going to vote in favor of impeachment. What does that mean? It tells us that more than 70% of Republicans are not in favor of impeaching Donald Trump as of right now. What am I hearing and what are we hearing in terms of, you know, discussions that seem to be happening in the background that are maybe not yet in the mainstream media right now, is that we are hearing that maybe about 10 to 20 Republicans, when everything is said and done, that might still decide to vote for impeachment. As of right now, only five. That means that Donald Trump still has a very big majority of Republicans in his party who do not want to see him impeached. The president himself is still, as of this moment, determined not to resign from his post as president. And so that's my quick update for you right now. All that has been happening this morning is a debate back and forth about the rules and two pieces of key evidence, the letter from Cheney and the news article from the New York Times. The other thing that I'm anticipating is going to happen this afternoon, around between 2 to 4 o'clock this afternoon, we are going to see an additional vote. Politically, this is important because some Republicans have the view that if President Trump is impeached, it could cause more political problems in terms of how divided things are at the moment. It could incite, you know, the QAnon and the Proud Boys and so on. We know as of this morning that Jared Kushner, the president's son-in-law, has been trying to help the president gain access to other social media platforms since he was banned from Twitter. And these are the platforms where he can speak to his followers. Are those types of platforms where extreme groups are still able to speak more freely here in the United States? In terms of the speed, one key issue that was being debated in the House this morning was this issue of speed. Many Republicans got up this morning, representatives in the House Rules Committee, and argued that they are not in favor of how quickly the Democrats are moving. They are accusing the Democrats of rushing, that there's not yet enough evidence. There was a lot that was debated, citing examples in history where impeachment was rushed and the consequences of rushing the impeachment and so on. One hurdle is that even if the House ends up having a majority vote today, with this impeachment, the Senate is in recess. And so Mitch McConnell in the Senate will still not be able then to take up this impeachment and do anything about it before Biden comes into office. Biden will come into office at 12 o'clock noon next Wednesday, January the 20th. So at 1 o'clock next Wednesday, that's when the Senate and so on might be able to start introducing this bill. That's when they would have time then. This is the only time then that they can then introduce what came from the House into the Senate. Nothing can be done before then. Senate is in recess right now. That's what I can give you as a quick update as to the debate happening in Congress this morning since 9 o'clock.
Okay, just a quick follow-up. What do the numbers mean? Because it looks like there's a lot of talk about the numbers, yet we know that the Democrats have the majority in the House. So what's the fact about the numbers when we know what already happened?
That is good. So the reason I'm mentioning the numbers and why it's important is because this gives us an explanation as to what is happening politically inside the Republican Party. And so when I say more than 70% of Republicans right now are standing with President Donald Trump and not in favor of impeaching him, is because it points to the fact that the White House still has significant influence over the majority of the Republican Party. It also implies that many of these Republicans, legislators, lawmakers, are still very fearful of President Trump. They're very, very fearful of President Trump. So if you want to understand the internal dynamics of how the politics and the political landscape, and there's some shifting dynamics going on inside the Republican Party, but President Trump still has very much control in there. You have seen, we are hearing that Mitch McConnell seems to be happy that if impeachment was to move forward, that would be one way that they can, the Republican Party itself can part ways with President Trump. However, here's what I would say to that. Even if they do all this, what they want to do to President Trump, it will not change the thinking and the strength of his following. It might even increase his base, the people that follow him. And Republicans still need that base in order for that same base to be able to vote for themselves for re-election. We've got midterm elections coming up in 2 years in 2022. I can tell you right now that the Democrats today, or was it yesterday, already put out their first election campaign advert for the 22 midterm election. And so we are already looking at those people thinking about their own re-elections in 2 years' time for the midterms. And so, yes, it has significance in terms of the direction that the party might take, and in terms of when Biden does come into office next week, how tough or what Biden will be facing in terms of trying to unify the country.
Okay, thank you, please. Yes, Jonga, we are now joined by another guest, Raphael Mthombe, all the way from Texas. Maybe you want to pose the question?
Yes, welcome to our show, Mr. Mthombe.
Yeah, go ahead and ask Jonga a answer.
Yes, Mr. Mthombe, what's your take looking at the impeachment process that is currently underway in the House of Representatives at the Capitol Hill, where they are voting to impeach President Donald Trump, although some Americans are of the opinion that this will further divide the country?
Can you hear me?
Yes, we can. Go ahead, please.
Okay. I'm not really sure what exactly this is going to transpire to be, but the truth about the whole matter is that the country is already divided. I don't understand the people who would say this is going to further divide the country. This country is already divided, because if you look at the voting patterns, it will be like half-half for Biden and Trump. 74 million each. Yeah, I can give them that portion. And then there is this overlap of the votes that pushed Biden to the finish line. So the impeachment, as it were, I think it's just a statement as far as I'm concerned. The Democrats are trying to make a statement that President Trump should be held responsible for what happened at the Capitol House, the insurrection that took place there. So to me, I find it as a statement that he should not finish his term scot-free as if he didn't do anything. So if they are meeting today to impeach him, they want to put a stamp on his presidency that he was impeached again for doing something that he did to incite the people to invade heart of America, the White House. This is what I see myself, because honestly, the days are already numbered.
Okay. Hold on, Miss. Please do stay on the line, Mr. Mthombeni, while I try and bring up my co-host, Jonga Kandemir. Jonga, our other guests seem to have dropped off. So now we only have Mr. Mthombeni.
And Mr. Tim Ringai is still online here. Maybe we can hear from Mr. Ringai. Ringai, zvamungataura pamusoro pedanho riri kutorwa nedare reparamende remuAmerica rekupomera mutungamiri wenyika vaDonald Trump mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika kuCapitol kana kuti kumuzinda weparamende svondo rapera. Zvii zvamungataura?
Ndiri kuona inei kuti demokrasi inenge ichiri kurarama muno munyika, nokuti zvanga zvada kuzamwa nemabato ari extremist in the Republican Party. Not like the Republican Party, yes, but ivo vari extreme vanga vazama kuita yatinoti iyo ku kana kutora kotisimba kweutongerwo hwenyika. Saka tikuona pano kuti voti impeachment iyi varoda ivo kuti zvisazokororwazve nemumwe mutungamiri kana in the future angada kuzama zvinhu zvakaita kudai so. Nokuti zvatikaona vhiki rapera iri kwanga kusiri kururama kwezvinhu zvakanaka, ivo vhoti yapera, mavhoti acertifiwa averengwa katatu katatu kunenge state inenge Georgia. Asi vatungamiri venyika vaDonald Trump vaifunga kuti ivo nokuti uwandu hwevanhu vanga vachivasapota vaikwanisa kunge vachichinja mamiriro akaita election. Ndoona inini kuti America nekufamba kwairi kuita nemutemo, ndikaona inini kuti varamba kuvhundutsirwa kana kuchichidzirwa nemunhu anenge ari president kana muriti ane mari kunge vata kuti aite maitiro ake. Saka tinongoti hano zviri kuitwa tii kuti mavo vari kuita ari along partisan line, ivo vari kuramba vachisapota mutungamiri wavo. Ndikushaya kuti kutya here kana kuti ameno nyaya iripo behind the scenes yatisiri kuiona, nokuti taona kuti mavhoti avapo a220 to impeach, which is majority vanga vachita 218 anyway, and then maRepublicans avo the 203 along party lines vachiramba kuti vaTrump vapiswe maida basa.
Asi vamuringai ndikandemwe mubvunzo ipapo. Tiri kuona kuti vaTrump vasarirwa nemazuva anokwana kuita 7 kana manomwe kuti temu yavo isvike kumagumo. Vadii kungomirira vaTrump vopedza temu yavo voenda zvavo?
Ndiri kuona kuti chiri kutyiwa panapa ndechekuti kana munhu akaita Trump, tinoziva kuti vakabata ivo anonzi manuclear codes, and tinoziva kuti vanga vachida kukonzeresa mhirizhonga pedzimwe nyika dzemaarabs zvakangodaro daro. Saka tiri kuona kuti kutyiwa kwavakaita uku ni court kuti vanenge vasasafunga zvakanaka nokuti ivo vakakurudzira marayosas ese aya kuti anopinda mucapital building saka chari kuchityisa apa kuti inenge deterrence kana kuti kudzivirira kuti vakutoitika zvimwe zvimwe nyika rese ndozvavaroda kuavoida kuona kwangu.
Koi nyaya yekuti kuvapomera mhosva ikoku kana kuvabvisa pachigaro kunowedzera kupatsanuka kwaita America kana kuti vanhu veAmerica kusavirirana kunogona kutowedzera kuenda mberi munoti
relations kana kuti kubatana kwenyika kuve kuri nani is when ivo varungu vanga vachisapota kana kuti masupporters Donald Trump amukondeme ivo pachavo kuti zvawaita izvi handizvo handizvo zviri pamutemo wenyika handizvo zvakatikabvumirana muconstitution yeAmerica saka zvekuti handizvo zvinokonzeresa kuti kupatsanurwe sezvo vamutombe vataura earlier kuti nyika ino yagara iri divided but kunoda kuti majority isumbuke itaurire aiwa zvamuri kuita mukuru handizvoba tinoenda nemutemo muno saka kusvikira taivo marepublicans pati yavo yavanomirira kana kuti majority yevarungu vamira nevanhu vese kuti zvamuri kuita handizvo vakaregera kumurubvisa marelations anongoramba akadaro but kunoda kuti masenia epati yemarepublican party ndofunga pamwe mafoma president ana George Bush kana nani vakuru vakuru vauye vataure kuti izvi kumuamerica ngatibati nei ndofunga tingangokwanisa kutanga kuti inyi
vamuringai fonenyu iri kumboenda ichibreka pano nepapo asi ndofunga Chris ane mubvunzo aangangoda kuti mupindure nechindevele Christopher Kulum.
Ye mnumzana muringai wena kuvona kwako uvona ungani kuyini okubangela ukuthi vathi bona bafuna ukuthi umongameli Trump asuke esitalweni kona sokusele amalanga ayisikhombisa nje kuphela.
Mina mbona vechuchisa kuti welizwe useqalisa ilokuzeni udlame dzavantu abaningi so kathesi sokukhoza ukuthi abantu bengawelelani and sokusiba lama-heightened lama-countries amaningi siyakwazi thina ukuthi umongameli welizwe nuclear codes and siyakwazi ukuthi bake baba lenkinga lelizwe le-Iran lamanye amazwe khonakale so bayesaba ukuthi bangamyela akhonapho for the next 8 days ona lawa malanga asalileyo anything might happen ngoba akasela into ayesabayo
umnumzana Mthombeni. Mnumzana Mthombeni, ungathini wena ngalokhu okwenzakalayo kathi bamesakani uTrump bona amalunga ebandla lakhe sibona sasicabanga ukuthi kufika isikhathi lesi bonke bazathi hhayi kakhume kodwa hhayi sibona balutshwana bathi kakhume kungakuhamba njani
angazi kusekhaya ngabe sithi ulo muthi ngoba angazi ukuthi kathi ya lami anguzwisisi sibili wokokhuluma kudala laphana ukuthi ha mina ngingajubula umuntu lapha ku-Main Street isapoti yami ngeza kisuke kimi bagcina belonke benilandela kuphela sasingathi kasimuzwa ukuthi kathi ukukhulumani angikwazi sibili ukuthi kathi ubabambe wabathini kodwa-ke ngibona ngathi i-Republicans ngokwazo i-party ingathi iyasuka kulokhu ebiyikho khona ngaphambili ungakhangela laphana isaphethwe ngoBush kusiye emuva yayingayenje njengalokhu eyikho khona khathesi kutho ukuthi lo ndoda othe fika wafika la ngamadlawuzana akhe wazuza abantu abaningi abanye abantu bengasalandeli ama Republicans. So ngaleyo ndlela bese kusenza ukuthi ukhanye kungathi bayamsekela kakhulu. Ngokunye engubonayo ukuthi ungumuntu lwana owafika wakhuluma into ababengathi balayo ehlezi ngaphansi. Engathi mina wafika wakhuluma ngokukhangela abantu ukuziphatha kwakhe, kuziphatha lokho kobandlululo lokho kokweyisa abanye abantu okokuthi iAmerika yiyo iAmerika ngeyabamhlophe, lokho okunye ongabantu konke lokho akusikho bantu lokho. So khonokho kutsho njalo wahle waqhumbaqhumba khona kanye lapho uluma khona. Yikho engikubonayo mina ukuthi yikho bemsekela kangaka besehluleka ukuthi babone lanxa ephambanisa. Ake sithi siphe nje umzekeliso omncane wokuthi khathesi ezibona sibili, uyakwazi sibili engqondweni zakhe lenhlizweni yakho ukuthi ukhetho lolu kululu.
Mthombeni, uyangizwa? It looks like we have a small technical fault there. We'll try and bring Mr. Mthombeni once more and see if we can be able to talk to him. Mr. Mthombeni?
I'm avoiding away in Ulina, Abangso. You want to be Sanya, so whatever very local to Paita, knowing the way in this way, I'm a voice Avela, a good community, a Myama. Abakuvele abafunda ukuzwa lokhu bathi akusikho mavoti lokhu. Kanti-ke ngamavoti sibili, amavoti sibili afana nalawa.
Okay, thank you so much. Ngabamba khonapho. Jonga, we are fast running out of time. Mr. Mungai, your last word. We are just about to get to the end of the show.
Vamringa, your last word. We are looking at the impeachment. What do you think will come out of this process?
Thank you very much. I think Donald Trump will be impeached. I don't know whether the Senate will follow, and because you need, I think they said 67 senators to vote, which means 17 Republicans crossing from the public side. But what I can see is, I think at the end of it all, if Donald Trump is successfully removed from office, whether today or in 8 days when Joe Biden is confirmed, there will be a different kind of governance in America, of which I'm looking forward to. Thank you.
Okay, Jonga, let me give Mr. Mthombeni his final words. Mr. Mthombeni, we are almost at the end of the show. What's your last word? How can you describe the process that's going on right now? Because we understand that this is the only president who has been impeached twice in one term. Mr. Mthombeni? Jonga, it looks like we are having a...
Vamringai, neurimi wamai, tirikuona kuti vaTrump ndiwo mutungamiri aitwa inganzi impeachment kana kuti kupomerwa mhosva kaviri akandeke chipiri ake. Zvinhu zvamunotaura tichitarisa utongo kana kuti nhaka ichasiyiwa navaTrump yekutonga kwavakaita makore mana, tichiona kuti mutungamiri aita vangadai vasingazoburitswa zvavo pabasa nenyaya yeimpeachment iyo inokuti inogona kutadza kuvaburitsa. Asi zvekuti vaitwa impeach kaviri kana kuti vapomerwa mhosva kaviri zvinovasiya papi munhoroondo yevatungamiri veamerica?
Ini ndirikuona kuti zvakanaka muupenyu kuti ushande nekugarisana nevamwe zvakanaka, nokuti nyika inenge America inonakidzira nekunetsera pakuti vanoteedzera mutemo nemagariro akanaka, uye Rukona example, Zanzibar, the mama of pandits, kuzi, idio the worst leader America has ever faced. Wanga wasinga fani lokushika pa mchinano ichite kuimpeach for the second time. Nekuti kana waro wake kutanga unofana onge uchi adjusta kana kuti kugadirisa dapa. Iwanga wachita kuita zve mhirizhonga uye zvisingabvumiswe muno rino nyika. Saka tinongoti haa pachauya vaBiden apa in 8 days, kana vatramba kabviswa nhasi kana iwozvevaBiden inyika ino kukuru nyaya dzedemokrasi Republicans zvanhasi I think is a new beginning because you know, not the first impeachment angari madhemokrasi ega ega nhasi tanzwanzi kucha cross 5 and then the majority speaker majority leader Mitch McConnell vati ivo vari kuintertaina kana kuti vari kukurudzira kuti munhu wese avote neconscience yake zvanga zvisipo the first impeachment.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamuringai. Thank you so much. Rambai muripo. Ndinogona kunge mumwe wangu aine mashoko maviri matatu. Chris, usati wavhara chirongwa, une mashoko here ekuudza vamuringai?
I think he's covered almost everything that I wanted to hear. So I don't know about Mr. Mthombeni, if he has a last word. Mr. Mthombeni, we couldn't get you last time. Maybe you have a last word before we wrap up.
Yeah, well, I think I'm almost done. I agree with the last speaker. What is going to happen is this guy is going to be impeached 2 times in a year. That shows really some kind of leadership that I don't understand. I think it is going to go down to record. That's what they want. It might spill over to after as an ex-president. They might get him after that. But for now, I don't see the process being completed in the next 7 days. It's going to move from the Congress to the Senate, and then from the Senate, there is this long trial, which is not going to happen. I don't know. I might be wrong, but I don't see it happening in the next 7 days. But the dent has been put on his back.
Thank you so much, Mr. Mthombeni, for joining us. Have yourself a wonderful day. And like I said, our show is coming to an end. Jonga, let's wrap it up.
Thank you so much, Chris. Tinotenda zvikuru kune vose vakwanisa kupinda muchirongwa chedu. Dr. Frank Guni, vatipa jekeso pamusoro pechirongwa pechirwere cheCOVID-19. Muzvare Pearl Mathibe vatipa maonero avo pane zviri kuitika muno muAmerica kuCongress. Koitiwo vatim Muringai vanga vachibata kwose kuCOVID-19 pamwe nezviri kuitika kuCongress nava Mthombeni. Ini ndini Jonga Kande miri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
And I'm Chris Gande wishing you a pleasant rest of the week. Until we meet again next week, good night.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.